Tinoda kukwazisa ruzhinji rweZimbabwe. Ndichitenda nemukana unoyu wekugowerana nekuzivisana zviri kuitika munharaunda matirigere tichibatsirana nekusangana pamwe chete nevamwe. Kukura kwese kwandakaita kubva ndiri mwana mudiki ndaipinda Church United Methodist Church. Asi mukukura ikoko zvakare takawana nemukana wekuita zvinhu zvizhinji nekusangana nevamwe tiri mumaorganizations anenge Scripture Union, anenge maCovenanters neYMCA inomirira iyo Young Men's Christian Association.
Makatanga sei pfungwa yekubatsira vanotambura iyi?
Young Men's Christian Association ndiyo organization yandingati ndakatanga kuvhurika pfungwa dzangu nezvishuwo nekukura pachishuwo changu chekuti dai ndagona kubatsira vamwe, asi even kudzidzawo pamusoro peutungamiriri zvinhu zvandakaita ndiri muYMCA ndichiri kuZimbabwe, uko kunowa kwandakashanda munzvimbo dzakasiyana-siyana kubva tichiri kuyouth.
Mauya muno muAmerica, zvii zvamakaita mufundisi maforo?
Kwandiri zvino kuKansas ndiko kwandataura kuti kwatakapfuurira mberi nechikoro. Mushure mekugraduata madegree ekutanga kwakuzoendawo kunoita seminary kuSt. Paul School of Theology nekuchitanga basa rechifundisi randinoshanda ndiri muno muKansas. Andane makore akati kuti chaizvo nemachechi akati kuti andashanda nawo ndiri muno muKansas.
Tinoona kuti mufundisi maforo mabasa ekubatsira iwayo makaramba muinawo kusvika magara muno muAmerica. Chii chakakukurudzirai kuti murambe muchienderera mberi nemabasa ekubatsira?
Ini chakandikurudzira kuti nditange mabasa andinoita ndechekuona kudya tichipfachura, kupfeka tichirasa, kwatinoita tiri muno muAmerica tichikanganwa dzimwe dzenguva kwatakabva. Saka ndakapindwa nepfungwa iya yatakanzwa nekuverenga mubhuku rinonzi Ziva kwawakabva. Takatanga kuita mabasa madiki madiki zvavo ekuunganidza zvinhu tichitumira kuZimbabwe. Takatanga tichitumira kunyangwe makombiyuta akanga atoraswa nevamwe, asi akabatsira wana vazhinji.
Mune zvimwe here zvamunoita zvekubatsira kunze kwekutumira mbatya idzodzo nemakombiyuta nezvimwe zvakadaro?
Mugore ra-2012 takatanga chirongwa chinonzi Building for the Future, icho chatinounganidza mhuri yeZimbabwe muno muKansas gore rega rega muna July. Tinounza vanhu waya vanongobatiranawo nepfungwa seidzodzi dzekuti tishande tichibatsira nyika yedu, tichibatsira misha yedu, tichibatsira maguta nezvikoro zvatakabva. Saka patinoungana tinowana mukana wekuti avo vari kuita mabasa avo kuZimbabwe vanowana mikana yekutsanangura zvavari kuita, vachiratidzira mabasa avari kuita. Tinoona zvinhu zvizhinji. Chinhu chinokosha kungoona kuti mhuri yeZimbabwe yapindwa nemweya wakanaka uya watingati philanthropic spirit iri kukura nekukwira zvakanyanyisa pakati pemhuri yekuZimbabwe.